Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana neanhasi uri musi wechipiri kukadzi 18 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kutevhenyura muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Munokwanisawo kutiona paVOA Show na Facebook tichitefenyura chirongwa chino chenyu imi vateereri. Ini ndini Rachel Tondi ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Danho reEU riri kutaridza kuti pane chido chekusimudzira nhaurirano pakati peZimbabwe nemubatanidzwa wenyika dzeEU.
Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu inoti kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende munongedzo wekuti European Union yakazvipira kuita nhaurirano neZimbabwe.
Izvozvo inhema mukoma kuti tinonzi isu takanokumbira ruregerero. Hatina patakanokumbira ruregerero nekuti pekutanga hatina kutadzira musangano chepiri, hatina kutadzira vatungamiri, hatina watakatadzira. Saka hatina pekutotangira kana tichiti toda kunokumbira ruregerero nekuti hatina watakatadzira.
Mumwe wevechidiki vakambomiswa basa muZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbira ruregerero kubato ravo mushure mekumbomiswa kubata zvigaro muboka revechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union kana kuti EU nezuro rakasendeka parutivi zvirango zvakatemerwa vanhu vana vanoti mutevedzeri womutungamiri wenyika vaKonstantina Chivenga, gurukota rezvekurima vaPerenzi Shiri, mukuru wemauto munyika vaFilipi Velarios Banda, pamwe nemudzimai wevaimbe vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe. Asi EU haina kunyevenutsa zvirango kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nekambani yemauto yeZimbabwe Defense Industries. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti danho rakatorwa neEuropean Union rinopa Zimbabwe mukana wokuti gadzirise nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kuitira kuti ive neukama hwakanaka nenyika dziri muEU.
Danho reEU riri kutaridza kuti pane chido chekusimudzira nhaurirano pakati peZimbabwe nemubatanidzwa wenyika dzeEU, nekuti tinoona kuti kunyange zvazvo zvirango zvasimudzwa pavanhu vana vasina kubiswa, zvangomiswa zvishoma kusendekwa parutivi hazvisati zvabiswa. Asi chikuru mashoko akataurwa neEuropean Union anofanira kuti abatwe ndeyekukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti irange nharadada dziri mumauto nemumapurisa vane mhosva yekutyora kodzero. Uyezve mucherechedzo wakakosha ndewekuti EU yaramba yakaisa zvirango pakambani yemauto yeZimbabwe Defense Industries kuti Zimbabwe isatengeserwa zvombo kusvika pava negwara rakajeka rekuremekedza kodzero. Uyezve kuzadziswa kwezvakatarwa kuti kana pachinge paparwa mhosva yekutyora kodzero, vanhu vanenge vazviita ivavo ngavamiswe pamberi pematare edzimhosva zvisinei nekuti mauto here kana kuti kwete.
Kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa mukuru wemauto kunorevei kana kambani yeZimbabwe Defense Industry ichiramba iri pazvirango izvi?
Pamaonero atiri kuzviita kudivi rekodzero, tiri kuona kuti zvine kujeka kuripo nekuti zviri paviri. Chekutanga kuda kukurudzira nhaurirano, asi zvakare paine shoko riri pachena risingakwanisi kutsipikwa kana kuvigwa rekuti mumauto ndomuri kubva kutyorwa kwekodzero kukanyanya mukati meZimbabwe. Uyezve EU haisi kuzonyarara shoko iroro. Ndokusaka tiri kuona kuti vari kutaura kuti vari kukurudzira nyika yeZimbabwe, hurumende yavaMnangagwa, kuti izadzise zvayakataura zvakabuda mu Motlanthe Commission of Inquiry kuti vese vakapara mhosva vari mumauto ngavamiswe kumberi kwematare edzimhosva. Handioni kuti EU yatupfunura zvakanyanya, asi kuti yangoshandisa uchenjeri hwekuti ivhure mukova hwekutaurirana neZimbabwe, asi zvakare ichitaura kuti tamba-tamba chidembo muswe ndakabata kuZimbabwe Defence Industry uko.
Kune vamwe vari kutiwo kana EU iri pachokwadi sei yabvisa vachiwenga nava ivo vasibanda vanozikanwa kunzi ndivo vakuru vane masimba pane zvose zviri kuitwa nemauto.
Aiwa, ngati gonei kunzwisisa shoko rekuti suspend. Shoko rekuti suspend harireve kubiswa kwezvirango, rinoreva kusendekwa kwazvo kuti papuwe mukana nhaurirano. Asi zvataurwa izvi zvekunzi hurumende yeZimbabwe ngaizadzise zvakabuda muMotlanthe Commission report, zvakarewo ngaikusimudzire kodzero, zvese izvi zvinenge zvichiongororwa kubva iko zvino kusvika gore rinouya.
Nhaurirano dzemuZimbabwe vamavhinga kuti dzibudirire, vamunangagwa vanofanira kunge vari pamberi. Tiri kuona kuti vamunangagwa varamba vakasungwa mbira dzakondo nezvirango izvi. Izvi zvinorevei?
Zvinoreva kuti pane mukana wekuti zvirango zvidiko zvachose kana matano akatorwa akaringana anotaridza kuti ndiro kwazvo Zimbabwe yava nematangiro nemafambiro matsva, kwete kungotaura nemuromo chete asi zvinoonekwa zvinobatika, zvinosanganisira kuti vana veZimbabwe vava susununguka, uyezvewo kana pakaparwa mhosva dzekutyorwa kodzero zvinenge zvichitoonekwa kuti vese vari kupara mhosva vari kubatwa nemutemo vachiinga pamberi pematare edzimhosva. Ndo zvinoita kuti zvizobatawo kana mukuru wenyika kuti achizonzi aiwaka kana panga paine zvirango zviripo zvotupfunurwa, nekuti Zimbabwe inenge yava nemufambiro mutsva zvachose zviro kwazvo.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembeko yeAfrica Vade Wamavhinga vachitaura vari parunhare vari muJohannesburg kuSouth Africa. Kunyange hazvo tisina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvanga kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, hurumende inoti kunyange hazvo iri kufara nekunyeveniswa kwaitwa neEU panyaya yezvirango, Zimbabwe icharamba yakamira neshoko raro rekuti zvirango izvi hazvina nematuro ose. Mumashoko avo avaisa paTwitter yebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, gurukota rebazi iri retired Lieutenant General Sibusiso Moyo vati hurumende inoti zvirango zvose zvakatemerwa Zimbabwe hazvitambirike uye nguva yazvo yakapera kare. Vati zvirango izvi zviri kuvhiringa urongwa hwehurumende hwekuvandudza zvinhu zvakawanda munyika. Mumwe wechidiki vakambomiswa basa muZanu PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti manyepo yekuti vakakumbira ruregerero kubato ravo mushure mekumbomiswa kubata zvigaro muboka revechidiki zvichitevera kuburitsa kwavakaita mazita evamwe vanhu vana muzvinabhizinesi vatatu vavanoti vari kuita zveuori munyika. Bepanhau reChronicle neZuro rakati vakafanira kubata chigaro chemutauriri weZanu PF vaPatrick Chinamasa vari kufadzwa neku yaruka mupfungwa pamwe nekuzvipira kushandira musangano kwavatsenengamu nemumwe wavo vaLouis Matutu. Kunyange vaviri ava vakambomiswa kuita basa mubato kwemwedzi gumi nemiviri. VaChinamasa vanonzi vakatiwo vaviri ava vave kuzoenda kuchikoro chinodzidzisa gwara remusangano weZanu PF cheChitepo School of Ideology, asi vatsenengamu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chavakaita chete kusangana nevanoona nezvekurongwa kwemisangano muZanu PF vaVictor Matema Danda vachivapawo divi renyaya yavo. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravaChinamasa panyaya iyi.
Idzodzo inhema mukoma kuti tinonzi isu takanokumbira ruregerero. Hatina patakanokumbira ruregerero nekuti tekutanga hatina kutadzira musangano chepira, hatina kutadzira vatungamiri, hatina watakatadzira, saka hatina kutotangira kana tichiti toda kunokumbira ruregerero nekuti hatina watakatadzira. Isu takabuda tichidoma vanhu vatinoziva kuti vari kuita zveugororo mumbavha pamwe neukopokopo. Hapana patinozonzi tinozoti nhasi tinokumbira ruregerero. Isu takambobuda tichiti tinoo vanhu ava makororo, vanenge vasisiri makororo here? Zvakangoitika pedu ndezvekuti pakagara politiburo muchi wechitatu tadarika vachitidzinga Tendere msangano wabate madanda wakanga wasipo wakanga wakenda kuindia. Takapa waka joka wachingotu no takanga ta diskopa zugaro jebu. Takapa teka na maine msangano. Wakata utulanzi hodi viredi kuti. Chisha iso chakanga chaitika. Saka waka tibana kuotu skwavu. Nye nukuda kukuti tichiri mengo ze msangano se maka di caring member. Takaenda kuotu skwavu kuti muta urana wote kukidana kwa angana ita. Jikopa kachizo uya matapile na uwe ZBC. Tikatana kuda utitangata sangana na tetele msangano. Chijiwa onesa o iyo lakitu onesa mafambiro anufana utaite shinu mye msangano. Doja takangu kubuda chita urapa ZPC. Atina kumbo kumbira ure girelo kumsangano. Meguti isi mye msangano atina kuta zirana. Uya apana singani isi takata za tinono kumbira ure girelo kumakuru mye msangano. Taka ini mema zirano warikuza makupusha donjo rao. Meguta kutama kuta kutitone kwa sivano vatina kurongeka. Mwana wa sinangu mwela pacho kwa hali kutina hati zota mwela tuta ura. Mwana tulugula za kare tishipikisa. Saka inema kuna za kada rakila ubo kumira uwe girero. Ia atisikujo kira umashue.
Saka pane mata na ata toruwa ereo ne bato renyu. Imise nengo ze bato kutimunge mchi endes kwa kunomisi kwa pamberi pe disciplinary committee.
Hakuna mata na ata toruwa. Saka to kutamita ndije kuti nemusiwe mvuru wa dari kandaka. Tuzo enda kuma ofisi ye bato nchino chita mota iku ugondi chipiwa samba. Yaka sainwa na vachina masa sa ekiti mpeja kwa administration. Ikita ura kutino politi buro pa yaka gara. Yaka wana chaka kudera uti vati dise pa shikaro. Jino vazi mitiri pa mkemo mbatu nekuti. Ini na mama tutu tangatini nengo December uko mitiri nengo the national politi buro ya kwanza kutigisa pa shudano jedu. Kuziko kunge taifana unge taka hendisa kutisciplinary hearing. Taka noto unwa minya jedu tichishidairi. Batu joto njuzashina kuitwa politi buro. Yakangwiri kana yuti zinga vakaita ndio mapurisa vakaita ndio mapipi vakaita ndio ma magistrate pamoja kuti nevachengetedze torongo vari iwo pachavo saka hasipa mtemo uye kushikana nhaka hapana kana kutaitwa kuti vagadzirise zvinhu zvisina kufamba zvakanaka izvozvo takangogadzira chete tsamba yekuti tamiswa basa ratanga tikita kumusangano tadzoswa kwa nhengo dzebato dzisinai chigaro musangano
imiwo mune matana amuri kuitawo here ekuti munge muchi gadziridzana nebato renyu panyaya yemashoko ari kubuda
taimba kuti kudanwa kwatakaitwa na vamatemadanda tingave kutanga kwekuti pave nemuono mumwe chete kana kutaura kumwe chete uye kunzwanana maringe nekuti kana paine zvisinoni zvazvina kufamba zvakanaka tidurirwe pachena kuti no makakanganisira munzira dzakati nedzakati musangano waitarisira izvi nezvizvi nekuti pakuziva kwedu hakuna igwara rati ravapo ranga rakadongwa nemusangano rekuti kana vanhu vaine nhau dzevanhu vari kuba munyika kunyanya even vasiri nhengo dzepati vanofanira kuti vashandise gwara ripi bati kusvikana nhaka hakuna chati chaitwa saka patakaona vamatemadanda vauya tatete takati regai tivape mukana tinzwe kuti no vanofambisa sei nhau yedu kumusangano zvisingarevi kuti isu kana tikanzi nemusangano tagadziriswa taakuzomira panhau yedu yekurwisa huura hatimiri nekuti tinongofunga kuti ihondo inofanira kuramba ichipfuurira mberi kuti nyika yedu igadziriswe bati kusvika pari zvino hapana chimwe chinooneka tatichavapo tikutoshamisira tichiona vamwe vatungamiri vemusangano vanosanganisira vana vamatuke navana atina mata vaakubuda vachitaura mamwe mashoko akapesana nechokwadi chezvakaitika
avo vanga vari vakambomiswa kubata chigaro muboka revechidiki muzanupf vagodfrey tsenengamu vachitaura vari parunhare vari muharare najonga kandemiri westudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau reHerald rine nyaya inoti sangano reTeam Zimbabwe UK rakaremekedza mutambi akaita mukurumbira munyika nekunze Peter Ndlovu nemubairo wewa Award of Excellence senzira yekucherechedza basa rakanaka rakaitwa nemutambi uyu. Mabiko ekuremekedza Peter Ndlovu akaitirwa mukupera kwesvondo muLondon. Asi Peter haana kunge ari paurongwa uhu. Asi mubairo uyu wakatambidzwa munin'ina waPeter Brian. Mhuri yekwaNdlovu inozivikanwa zvikuru nekuita vatambi vebhora vakaita mukurumbira munyika nekunze avo vanosanganisira iye Peter Madinda namutsvakabvu Adam.
Mangwanani, muri Zimbabwe. Tinokoka kutimpinde mchirongwa chedu chevechidiki che The Connection nasmaneru na 8 PM pa page redu re Facebook re VOA Shona. Nasi mchirongwa tirikurukura pamusoro pezuva re Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Iro rinocherechedzwa makore ose musi wa 21 kukadzi. Rine chinangwa chekucherechedza mabasa akaitwa navamugabe mukusimudzira vechidiki munyika. Tichitarisa mararamiro ari kuita vechidiki, mungati mikana yavepo here yekuzisimudzira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Mure Zimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection nasi maneru na 8 PM.
Muchirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokukurudzirai vateereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Studio 7 makadini ko vana mukomanda nokano wandi ndirambotsigira mwe mutauri wetaunye kwa maranda. Zvinobata bati ndaiva kokumushoko kwamarando kwezvo ndikuzvitafurira pakumana sinzi KG hopfuri chinzi 500 especially kana iri mari yemufoni kune dhona yekishake international yekuzama kupa vanhu mari $51 US but inenge yaiswa mufoni ozoiconvetet kumaRTGS vakomana hazvibetseri because mari iyoyoyo vanokuudza kuti 50 KG hopu $500 vokuudza kuti mari inobudiswa mufoni haibudisi haichanisi yeuye yose iri 500 kudaro yechanisiya by 100 which means woita kubhadha 500 uchitanisa by 100 pachibakwa mapesiji ekubatwaya munhu anosara ne zvakangooma hazvo toona kuti murombo zvikunzi ngazvo vakomana ka hurumende iyi yaidhiga zvakangooma hazvo.
Maserasei, vashamarari veStudio 7, maserasei, nemwe vateereri maserasei. Haina nguva, handina mashoko akanyanya kuwanda wanda. Chikuru chandaida vana veZimbabwe, tatagona kubatana. Tagona kubatana tabisa uremu huru mukati menyika. Nokuti tarirai muno chechinga wachikoro, chikoro chinenge chauraya nyika. Nokuti umwe nepapo nekuti ndakadzidza, umwe nepapo nekuti ndakadzidza. Asi kuti ngatisei musoro pamwe chete tigadzirise nyika. Kutaura, tichingotaura, tisina zvatinogadzira hazvishandi. Izvezvi ndoda kukuudzai vose vane mabhizinesi vanoti tawana chitawana mukana wokufuma. Ndokumbira kuti imwe mive vanoteerera nemwe vateereri nevari kupi, indai izvezvino pamashowa ekamaranda, pamashowa akamaranda izvakadotanga nechipiri ichechichi anenge ari kumapurazi mwenezi kubhubhi. Saka itevererai muno kuti tiri kufa, tiri kufa. Kuwana tuchema kudai sezvezvi hatina kumwe katingawana. Totivo hurumende inotibatsira nepasaidi, isu zvimari zvatechiwana tichizama kubata bata, asi kuti ivo vanenge vane upfu hwacho hunotikuvadza. Ndichienda muutsanana muutano ava anobva kuchina ava taikumbira kuti shava vamonitiwe kuti vasapinda nechirwere mukati menyika, vadzivirirwe chigwere vasagara chapinda mukati menyika. Nochigara chapinda mukati menyika chatiuraya vazhinji, chete atofanana neAIDS ningopakashira pakashira. Saai tinotenda munifadzirevo gigs auri kuSouth Africa. Mufana wangu Sivanda ndokumbira kuti mumfadzevo. Hatinotenda vashamarari.
Makadii zvenyu vashamarari veStudio 7, tinotenda nekutibudisira mashoko edu atinotumira naanotovaka munotaurawo, tinozvitenda zvese. Inhangu ndini Madhuve ndiri kuno kuJoni Soweto. Ndinoti kuna vamunangagwa vakura ngavaende kunozorora. Mumwe wavo akatozorora, ivo ngavaende zvavo vasina kubviswa pezvakanaka. Varege kuzonyadziswa semukuru. Zvinonyadzisa kuti mukuru aite zvekunakurwa. Vambosiro vana vadiki. Vana vadiki vadzidza vaona kukanganisa kunoita vakuru vakaenda. Naivavava zvavanopromisa zvacho zvese hakuna zvinoitika. Zimbabwe yaonongoka nevanhu ivavava. Saka kuti igadzirike zvakaoma. Dai vamunangagwa vaisuduruka zvavo, makore ekuzorora akakwana kuenda kupenjini. Vari kungomanikidzira ukuru hwacho hwavasingagoni. Dai vachisira vechidiki vamboona kuti chii chinoitika pamberi apo, nokuti vechidiki vaakuziva zvese zvokuti upfumi hunodai, upfumi hunozodai, zvese vaakuziva vechidiki. Vanogadzirisa upfumi. ivo vachembera ngavazorora
sei kupa studio 7 apo aiwa isu tinosimba raitombokumbirawo kapo vana mukoma wangu blessing uko jonga vana rei kumbobvunzawo pane nyaya mhani iri kuisiri kunyatsobuda zvakanaka paguku esouth apo kune uyu unonzi chanda uyu najeorgina vakasungwa vanhu ivava nenhau youwo remanje asi yanyaya yacho iri pahiti saka imbovherifya iyo timbonzwawo zviri kufamba sei vanhu ivava neuori husingaiti hunotyisa zvokuti tikutotidai vatomboenda seri kwekaunda chaiko chaiko vadzose zvinhu zvavari kubanda imbavha dzinotyisa zvinhu zvemachembere vazvipedza ndingatendewo mukapureyawo audio yangu nekumbosecha sechawo
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asinei nechekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutumire manzwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zita revaimbove meya veNew York vaMichael Bloomberg harisati rava pamagwaro ekuvhotera mumatunhu mana ekutanga kuita sarudzo yekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri weAmerica iyo ichaitwa muna mbudzi gore rino. Hazvisati zvajeka zvakare kuti vaBloomberg vachakwanisa here kunyoresa kuitira kuti vavhoterwe nemusi wechitatu anove mangwana. Musarudzo mbiri dzebato reDemocratic Party mumatunhu anoti Iowa neNew Hampshire zita ravaBloomberg rakanga risiri pamagwaro ekuvhotera. Vakuru vakuru vezveutano muChina vazivisa nhasi kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus vadarika pazviuru makumi manomwe nechimwe uye vanhu vafa nechirwere ichi vava kudarika pachiuru nemazana masere. China inotiwo vanhu zviuru gumi nechimwe vanga vachirwara nechirwere ichi vapora zvakanaka chose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa zvakaitika muAmerica nezuro apo nyika iyi yakarangarira vatungamiri venyika iyi nemabasa avakaita mukukurudzira utongo hwejechetere. Profesa Moses Rumano vepaMalone University kuOhio muno muAmerica vanoti pane zvakawanda zvingadzidziwawo neZimbabwe pamusoro pekuremekedza vatungamiri venyika varipo nevakatisiya. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura navarumano kuti tinzwewo maonero avo pazuva rePresident's Day remuAmerica.
Rakakosha nekuti izuva rakatangwa muno kurangarira anova munhu akatanga kuti ndo akatanga nyika inoyi George Washington. Saka rinopo kuti izuva rekucherechedza watungamiriri kana mapresidents nebasa ravanoita guru. Mapresidents akashayika akazorora nevachiripo. Saka izuva rinokosha iri rekurangarira ubasa hunenge hwaitwa nevatungamiriri mukati menyika ino.
Tichitarisa kuti imo muno varipo pachigaro parizvino vaDonald Trump vachangobva kubva munyaya dzeimpeachment, munoona kurangarirwa kwezuva iri kwakasiyana here gore rino nezvatinosimboona?
Ndinoona kuti kurangarirwa kwacho kunosiyana gore rino nekuti zvanga zvichiitika izvi vanhu vanenge vakutsutsumwa kana vanhu vanenge vasiri kunyatsogutsikanaba neubasa hwemutungamiriri ariko kana wapurezidendi aripo uyu. Kuti kana purezidendi achiita zvakafanana nezvaanenge achipomerwa mhosva sekuti anozvidza dare kana kuti anofunga kuti ari pamusoro pemutemo wenyika, wanhu havazinyatsofareba kuti hongu zuva iri rakapuhwa haro, asi munhu aripo pachigaro haakodzereba kuita kuti anga achipuhwa kodzero dzekuti wanhu vazoita panguva yekuita holiday, kuti zviito zvacho hazvina kubuda zvakanakama.
Asika vamwe vanoti vaTrump vakabatwa vasina mhosva.
Ndizvozvo zvazvo zvakabuda zviripo pakazoonekwa, asi chipomerwa ichocho chinonetsa kuti chigobva kune veruzhinji wakange wachitarisa nenyaya iyi uye kuti yaifamba sei. Uye vazhinji vanenge vasingakarireba kuti munhu wapurezidhendi agozosvika pekuti anosvika kupomerwa mhosva yekuti ari kutadza kutedzera mitemo yenyika yake yaanotungamira.
Zvii zvingadzidzwe nezimbabwe pane zuva irori ratinaro imo muno nhasi?
Zimbabwe inodzidzawo kuti kurangarira vatungamiriri kwakanaka kwakakosha, uye vatungamiriri waite zvakanaka mukati mekutungamirira kwavanoita vanhu, vanhu vachiungana, vachifara, vachitaura vari pamwe chete, vachiwirirana. Ndinoona zvichikosha izvozvo sekuti izwa reholid, vanhu vakagara kudzimba vasiri kuenda kumabasa vachiita zvavanenge vachiita vachirangarira ubasa hwakanaka hunoitwa nevatungamiriri wenyika.
Avo vanga vari Professor Moses Rumano vepaMalone University kuOhio muno muAmerica, vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Zvimwe hazvibvunzwe mumhanzi wamuchakabvu Oliver Mutukudzi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Imwe nyanzvi munyedzekodzero dzevanhu inoti kusendekwa parutivi kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende munongedzo wekuti European Union yakazvipira kuita nhaurirano neZimbabwe. Mumwe wevechidiki wakambobviswa basa muZANU PF vaGodfrey Senengamu vanoti manyepo ekuti vakakumbirira regerero kubato ravo mushure mekumbomiswa basa mubato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro manheru ano. Ndini Rachel Toto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Mhlanga achikupai nhau dzeNdebele.